mire mambo tisinga fungire mambo dzimatsongo yese chete baba rufuni matsongo yese padevaka yananda rufuni matsongo yese pane vanorana rufuni matsongo yese padevaka yananda rufuni matsongo yese pane vanorana kwatora mai apondisekuru vana vanochema mhuri yongo kunyaira vanochembeiko ava ndimatsongo yedze chete baba rufu ndimatsongo yedze pane vaka yananda rufu ndimatsongo yedze pane vanodanana rufu ndimatsongo yedze pane vaka yananda rufu ndimatsongo yedze pane vanodanana
Bandona na na na, baba, bandona na na na, rufuni matsongo yeze.